Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17/10/2022 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kufambisa petition kumasangano akawandisa wandisa kusanganisa United Nations, kusanganisa human rights organizations pasi rese, ende kusanganisa hurumende yacho kuti ivo vaite nemazvo atikati mainvestigations kuti vaonekwe vachiinvestigata nyaya yamoblessing early.
Sangano rinorwira kodzero asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vaishora ZANU-PF nemapurisa vachiti havasi kutsvaka mhondi iyi, asi iko zvino vave kutaura zvimwe mushure mekusungwa kwemunhu akapara mhosva iyi.
Asi tinotihwadza ndechekuti kana paitika rufu rwakaita serworo, regai mapurisa aite basa rawo, kwete kutsvaka kuda kuvhiringidza nekukanda zvipanera mubasa remapurisa kuti vasauya neumbowo hunokwana.
Kushungurudzwa kwevabva kure kwatanga zvakare muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuziviswa nemapurisa nezvekusungwa kwemurume anofungidzirwa kuti ndiye akaponda musvare Moblessing Ali, sangano rinonzi All Hands on Justice rinoti ranyorera masangano mazhinji ane Zimbabwe senhengo yawo, kusanganisa sangano reUnited Nations, richiti abatsire mukuti hurumende iferefete kupondwa kwaMoblessing Ali zvakadzama, uye kuti kutongwa kwemurume uyu Pius Jamba kuitwe zviri pachena. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano rinonzi All Hands on Justice vaKenneth Masie vanoti vanhu vazhinji vanoziva kuti Moblessing anga ari mutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, uye vanoziva zvakare kuti Pius Jamba mutsigiri webato reZANU-PF, vachiti mapurisa asatanga nekuedza kuviga zvunhu zvinozikanwa nevazhinji. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza kuti Zimbabwe inogona here kumanikidzwa kuti ichinje maitiro ayo.
Ndinoona senge hurumende yeZANU-PF inokwanisa kumanikidzwa kuchinja maitiro ayo, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe inhengo yemaorganization akawanda pasi rese, kusanganisira United Nations. And United Nations inotarisira kuti hurumende dzinosangana nawo dzinofanira dzichitarisawo kuchiremekedza kodzero dzevanhu. Saka ndinoona sekuti iyayo masangano iyayo nemamwe masangano anoona nezvekodzero dzevanhu pasi rese anokwanisa kufokesekedza kuti hurumende yeZANU-PF iremekedze irespekte human rights kana kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Sei izvi zvisati zvaitika, Zimbabwe yava nemakore 42 tichingonzwa nyaya dzokusabatwa zvakanaka kwevanhu, tichinzwa nyaya dzekurohwa kana kutsakatika kwevanhu. Sei masangano aya asina zvaati aita zvinokonzerawo kuti pave nemutsauko muZimbabwe?
Handingati hapana chati chaitwa, but chatinoona ndechekuti hurumende yeZANU-PF ihurumende isingatereri, uyezve ihurumende yagara ine hunhu hwokungoponda nekutyora kodzero dzevanhu. Asi vachidaro hazvirevi hazvo kuti havakwanisi kufosekedzwa kuti vachinje maitiro. Kuramba tichingotaura nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kuramba tichivayeuchidza kushata kwavo kana kusaremekedza kwekodzero kwacho, kunoita kuti vawanewo yatingati pressure pavanozosangana navo mumasangano kana kuti pacha zvendawo kuna mapato akada sekuna na United Nations kana pacha enda kusadiki kana ku African Union kuti varamba vachingoyeuchidzwa kuti kodzero dzevanhu ndokodzero dzinofanirwa kuve dzichiremekedzwa kana vanhu vachitonga nyika.
Patambotaura mataura pamusoro pepetition ya muri kuita, mungati taurira kuti petition yakamira sei uye kuti ndiyei chinangwa chayo ndechipi?
Petition takaigadzira more blessing ali achiri kushaikwa ende yanga yangangana pakuda kuforceredza hurumende kunyanyanya mapurisa kuti va investigate nyaya yokushaikwa kwa more blessing ali. But pakazowanika more blessing ali akachekwa akaurawa. Hii petitioni ya kuchifukasa pachurungu ya tuti justice ya more blessing ali. Saka tirukufambisa petitioni kumasanganu waka wanza kusanganisa United Nations, kusanganisa ma human rights organizations zepa sirese ende kusanganisa hurumende yacho kuti iwo vaite nemazo atikati ma investigations kuti vaonekwe vachi investigate nyaya ya more blessing ali. Izvi tikuzoonawo zvikare kuti petition inogona ichishanda nokuti iko zvino pane one wemunhu ari kunzi akauraya more blessing ali ati asungwa, but mapurisa ari kutaura kuti kuda ari kurava akashanda nevamwe vanhu, saka vachi investigate.
Mataura nyaya yemukusunga kweumwe munhu anofungidzirwa kuti anenge ari ndiye akauraya more blessing ali, munofunga kuti pane chichabuda here apa sezvo tichiona kuti zvinhu zvakadai zvakamboitika nyaya dzacho dzichinge zvotsakatika? Munovimba kuti apa pachabuda chimwe chingabatsiravo kuzorodza pfungwa dzehama dzamore blessing?
Tine chivimbo kuti kuda panogona pachiita chingabude, but maitikiro kana kuti mainvestigetero ari kuita mapurisa anotipa atingati madoubts kuti vari kuinvestigeta nyaya iyi nemazvo here, nekuti tikuona kuti pese pavari kuwana kana kuti information pamusoro pekuurawa kwamore blessing ali vari kuzama nepese pavanogona kuti vasabatanidze ZANU PF mukuurawa kwakaitwa more blessing ali. Munhu wese anoziva kana kuti munhu akauraya yeye munhu wacho anozikamwa kuti anga ari nhengo yezanu pf, but mapurisa nekubudisa kwavari kuita mashoko achitaura kuti hapana yatikazi nyaya dzepolitics dziri involved dzinotaridza kuti kuda mapurisa ane chimwe chinangwa pakuinvestigeta nyaya more blessing ali, chisiri chokuti more blessing ali nemhuri yavo iwane justice.
Avo vanga vari gweta rinorira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Asi vanoona nezvokubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoti nezuro vanhu vaiti mhondi dzakauraya muzvare more blessing ali dzakachengetedzwa neZANU PF nemapurisa, asi mhondi payabatwa vanhu vaiye paava ndivo vave mumajeri vachipomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga vachipisa dzimba dzevanhu.
Nezuro zuro ndizuro maiti nyanya yakauraya vamore blessing ali kana kuti yakauraya muzvarava iri kuyakavigwa neZANU PF nemapurisa haisi kuwanikwa. Nhasi nyika yose yaudziwa kunzi nyanya iyi yabatiwa. Nhunzira matsime nemharapatsetsetse dzekubato reCCC dzakadzikonzera mvonga mupopoto dzichiti nyanya iyi ibatwe, nhasi yabatwa. Idzo dzaakumajere nekuda kwekupisa dzimba dzevanhu nokuda kwekurova vanhu vasina mhaka vasinei nechekuita nerufu rwemurandakadzi. Nhasi makutsvakazve chimwe chikonzero chekuti muwane kupomera ZANU PF mhaka yaisina kupara. Chiregai ndikutsanangurirei mose makateerera, kana makanyeperwa kuti mukajoina bato munorarama nekusingaperi. Panorarama nekusingaperi mwanakomana wamwari ndiye watinoziva sekukudzwa kwatinoitwa nemagwaro. Ungava weCCC weZANU PF wekubato ravamadhuku ekumemgc tinofa. Asi chinotirwadza ndechekuti kana paitika rufu rwakaita serwuru regai mapurisa aite basa rawo, kwete kutsvaka kuda kuvhiringidza nekukanda zvipanera mubasa remapurisa kuti vasauya neumbowo hunokwana. Kutsvaka mavhotsi, kutsvaka mbiri neparufu rwemunhukadzi zvinorwadza kudaiwo, zvinhu zvatisingatarisiri. Vachamisa vanofanira kunyara. Job Scala unofanira kunyara. Nyarai maa vanhu vakuru, inga mune vana wani. chero nemiwa mapepa na unyarai mchuona kuti rufu haikona kuita basa na kutamba ne rufu sinonyi atisa kudai zuro ndi zuro waka pisa imba ya munu weza npm chati chuona wana msharefa zaima heli wachiti aa imba ya pisa ndi ya munu wesi sisi woti kuna nati taona kinyangu wa mishe guja waka chiti wa pisiri wa imba havana imba ya pisa kwa eni wabuda wachiti tora kutandizi sisi so kata haru mose mazisia muna kutora nezo azofu goza azuku fadze hii nukuti chamuno da kuona za npm kipaumeli wa mokaza hizina kupara chile gaiti kuze iti kutsure hii mashoko yenyu ari kubva kumapepa nawo ari kukonzeresa mhirizhonga mashoko yenyu ari kubva kumapepa nawo nevatori venhau ari kukonzeresa mvonga mupopoto imimi kana munyora nyaya dzinokonzeresa kuvengana pakati pevanhu nyaya dzinokonzeresa kusimudzirana matemo masiyanei najob scaler
avo vange vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata mutauriri webato reCitizens Coalition for Change pataenda pamhepo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvichitya pamusoro pemamiriro akaita zvinhu zvichitevera kuratidzira kuri kuitwa nevanotyaira marori muSouth Africa. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinotyaira marori nezuro zvakaswera zvakavhara nzvimbo dzakasiyana nemugwagwa weN12 pakati peCape Town neJohannesburg, vachiti havasi kuda kuti vasiri zvizvarwa zvemunyika iyi zvipiwe mabasa ekutyaira marori. Kazhinji kuratidzira kwakadai kunoguma kwaita mhirizhonga. MuSouth Africa mune zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvenyika dzekunze muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vuzimuzi Svanda, kuti tinzwe zvizhinji.
Chinoitika ndechekuti haitangi nhasi nyaya iyoyi, yagara inofambidzana nevanhu vanogara vachiratidzira nekuti havadi zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, asi yakaranga yatanga nevanhu vematrucks ivava vanana ATDF. Ndivo vakatanga nekurwisa uye kuuraya vachiputsa vachipisa matruck anodrivewa nevanhu vanobva kunze. Saka nhasi zvavanga vachitoita zvinongori zvekuwedzeredza pavanga vagara vari, uye hurumende yakatadza kuti ivasunge kana kuti ishandise mitemo kuti ichengetedze runyararo, ndokubva vaenderera mberi nekuti hapana chavanotya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvirikowo ikoko, muri kuona zvakachengetedzeka here mune zvese zviri kuitika izvi?
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotori izvo zvina zvakatotaridzwa zvavanoda kukunyanyisa, nekuti vanhu vakawanda vanoshanda mumatrucks umu uye vanoshanda zvine simba vanhu vanobva kuZimbabwe. Saka tinovaona mazuva ese vachingoendera mberi vachiti vanhu vavasingadi zvikurusa vanhu vanobva kuZimbabwe. Saka ndivo vari munjodzi huru zvizvarwa zveZimbabwe.
Pari zvino pane here vamati vanzwa vati vasangana nematambudziko iwaya pari kuitwa zvese izvi?
Hongu because hakuna kutanga nhasi chaiye, pavhiki roriri panotori ndakatoti wambei vamwe vakatorohwa, vamwe vakatosiya nemabasa nenyaya idzodzi. Saka panotori nevanhu vatanzwa kuti aiwa vatiza mabasa varohwa, umwe achitorohwa kuti aiwa buda uri kutsvagei mutruck imo muno iwe uchibva kuZimbabwe hatikude. Saka pane vanhu vatorohwa, asi tati tanzwa zvedu kuti pane vamwe vanga vati vakuwadzwa pastrike iri kuN3 iyoyi.
Ndingatarisawo kuti iwo mapurisa emuSouth Africa vemutemo vane zvavanoitawo here munyaya idzodzi, kana kuti vanongotarisawo vachimira vari kure?
Vanenge vanotarisa vachimira vari kure, asi paripo pavanongozosvikawo kuti aiwa kana vakavabata vanonga vatongi vakasvika vati aiwa chiidzingai vanhu ava nekuti tinoda kuti pashandwe, nekuti vazhinji vatinoona vanoshandisana navo vanhu vemabhizinisi vanoshandisana nehurumende. Saka kana vaita kutoropodza zviito izvozvo tongozoona ipapo mapurisa osvika otora matruck aya obvisa murodhi, asi hapana munhu anosungwa. Chinova chikonzero chokuti zvichienderere mberi vanhu vachingoita izvozvo, nokuti hapana anosungwa ipapo, asi vanenge vachiziva kuti ndivanani kana kuti organization yaita kuti pavharwe rori ndeipi.
Ndopedzisirawo nekutsvaga kuti zvii zvamungakurudzire kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa panguva dzino.
Tinokurudzira kuti vachengere zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe uye pavanoshandira panonzwa kuti vane njodzi kubva kare togara kuti aiwa vasaende vabve vaudza maemployers avo kuti uku nekuti pane chinhu chakadai tinoziva kuti ndizvo vatinoda vavanoda. Saka hatigoni kuti tiende kubasa vatore chero maleave chaiwo nekuti upenyu hwavo hwakakosha kudarika kuti vapiswe varasikirwe neupenyu uye kuti varasikirwe kana kutya kuti vacharasikirwa nemabasa vachisina nzira yekuti vazoenderera mberi vachichengeta mhuri dzavo. Ndosaka tichiti tinokurudzira kuti zvivharwa zveZimbabwe zviteeresese zvikuru kuti zvinzwe kuti pane zviitiko izvi ndekupi vasaenda ikoko.
Tingangotiwo sesangano rinomiriririrawo zvizvarwa zvekunyika dzekunze muSouth Africa vangadewo kukubatai kana kukutsvagaiwo munowanikwa kupi?
Tinowanikwa paemail inoti info@africandiasporic.org, website yedu inoti www.africandiasporic.org, parunare tinowanikwa pa081460657 South Africa.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvenyika dzekunze reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Svanda, vachitaura parunare vari kuJohannesburg kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday mune nyaya inoti National Employment Council NEC yaudza vashandirwi vari kunze kwehurumende kuti vabhadhare chikamu kana kuti half yemihoro yavashandi vavo nemadhora ekuAmerica kubatsira kuti uremu hwedhora reZimbabwe husaramba huchidzika. NEC inoti hapana mushandirwi achabhadhara vashandi nemaRTGS chete. MuNewsday makare, sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo, vanoti vashandirwi vari kuomesera vashandi vanovamhanharira kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, vachivachidzira kuti vasapa huchapupu mumatare edzimhosva. Vachiti vamwe vakuru muhurumende vari kuramba kuratidza magwaro emari dzavo kuti aongororwe vachiedza kuviga uori hwavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ali isho tarwadzo fana vanhu vezanupf vanofunga vachiti vakangwara ngozi haisi yakaenda kumumba mamunangagwa kuzi inotoenda kunemi iwe munhu wauraya Blessing. Mweya waBlessing uchateera iwewa uteri munangagwa uteri zanupf. Itai zvenyu wakombana mwasikana wezanupf kurayai itai zvenyu. Asi muna 2008 takaona umwe waakupenga kuzoenda kuna purezidendi kuti onai vanhu vaya vamaiti urayai vanhu. Purezidendi akati inii ndasingati vanhu urayai vanhu, ndaingoti vanhukambinai. Vazhinji vacho takaona muZimbabwe mamisho waakupenga, pfungwa dzakutotacha chaidzo kuita mupengo. Saka vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vezanupf siyanai nezvinhu zvamuri kufurirwa namunyangagwezvi.
Tinouya pastudio 7 tiine kubatikana kwakanyanya nekuda kweumwe wedu moBlessing. Chokwadi tinoti zorora murugare. Asi kune avo vakazviita, aiwa mutongo wenyu mukuru kuna Mwari, muchisanganisira vese vanoita sana Paul Nyati, vana atafazwa mugwadi nevamwe venyu. Aiwa mabasa enyu ari kuvoneka chaiko, muri kuuraya chai chaizvo, ende shuwiro yenyu iri kuzadzisika chaiko. Handizivi kuti zanupf chai chaizvo munoda kuzotonga ane kana muchiuraya vanhu sezvizvi. Anyway, ngatiti inguva yenyu, asi chatinoziva ndechekuti shoko rinoreva richiti chimwe nachimwe chine nguva yacho. Saka kana iri nguva yenyu, aiwa itai chaizvo, ende muri kuishandisa zviri kuvoneka chaizvo kuti basa renyu ramakatumwa rekuuraya muri kuita chaizvo. Tisinei, ngatingoti 2023 tinosangana mubox. 2023 vana veZimbabwe ngatibatane, ngaapinde mukomana. Vandimista ngorima paya Limpopo apo.
wakumana nye andri watandea my more blessing nye andri wadza wakumana pati why president wachisia juzi wakada imunyika chinoto wala kudiku isu wakumana kwa sadaro mtese chingore wanu hivi ni mabatu waka sikia na zao batu tese chiri wanu chiri munu we munu mumechete ngawa sadaro ngawa one chukuita ninyo hiyo chiri munu we wanu we munu mumechete munu wese munu akasika wanu wese ndi mwari ndi akasika wanu wese seka wai wachidaro wanu ngawa sadaro wanu ngawa sadaro juji nuru wadza akataza hiko chakataza munu weche kazi chisha akataza tatenda zvangu vashamarari tinokutendai newe pamashoko amuno tipa naudzi chokwadi sizi kunyepa zvangu ndini zvangu ndiSimon ndipa Mozambique zvandirwadza sereke zvandirwadza sereke ngatisadaro hama zvangu
Studio 7 apo tinode Studio 7 nemashoro apo kuti bisire zviyao sekura vakura vanangaba vambozoro ramborye pengine akagara ari kushaisha kuti tongere nyika ngoti tindirawo pamukomanawo angotonga mukomanawo angoti tongerawo kamwe zvinonga zvingaite zvirinani ete vamunangabva ngandoende kombooshe mombe akazorora
kazuvai Studio 7 ini ndinoitwa Talent Madaka ndiri kuCape Town. Tiri kurwadziwa nezviri kuitika kuZimbabwe nemapurisa edu zvavari kuita. Tinonzwa kurwadzikana chaizvo zvakanyanya nemhuri yekwaAli zvakaitika. Makorora ari kuita izvozvo haana kana kumbobatwa, vakaponda havana kana kubatwa, vari kuvachidzinga vanhu parufu kumusaitira rufu ipapo. Ende zvava kubuda pachena kuti mapurisa ari kusenzwa nezano, nekuti izvezvi mapurisa edu tinovaziva achiita basa chaizvo, vatisi vakundikana kubata mhundi dzakaponda munhu akafa. Izvizvi ndopavakwanisa kubata Jobs kana kuti vamusungi, asina kana chaatadza, nekuti vanotya kuti Jobs kala akamirira mhuri iyo yekwaAli chokwadi chichabuda. Saka dhasuwai vamuvharira Jobs kala kuti mhuri ishayiwe gweta rinovamirira. Ndinofunga kuti zvinhu izvi hazvizoperi zvakanaka kwazvaakuenda, zvaakuda kuzoguma manje nezvaari kuita zanopiwa. Ende iwo ana mubhadhi vanokanganisa kutaura, kana ani vari kutaura vari kukanganisa kutaura. Ukatosapota bato rinopikisa wataa enemy yehurumende, hazvisizvo. Ndinotenda hangu Studio 7, ndomiro remashoko aya apinde muzivo mamunangako.
Kwasai muri Studio 7 namundi kutaura ndiri kuno Cape Town. Chokwadi ndorwadziwa nezviri kutaura navamo wakembo muhadhisi aziko vaivepi nguva yese. Nasi vakutuma masabhuku nemadzisi kuti vavakambenere vaivepi nguva yese. Ike zvino ipopo apa ukatarisa munyika yese madzisi ndiari kuwana magetsi mumisha yavo, vari kuwana mota mumisha yavo, vari kufamba zvakanaka. Isu hatina zvipatara munzvimbo dzavo takakurira, hatina mabasa muZimbabwe momo. Iko zvino ndiri kuti kuna sabhuku wese especially kunzvimbo dzatobva isu kuti especially seGoko, please hatidi zvisina nebasa. Imi masabhuku hatidi zvisina nebasa. Muri kuwaneko iyo $50 dziri kuchengeta here? Izvoto kufamba uchiparidzira kuti zvanopesa zvakanaka nebhasikorora dziri rikuuya iroro nguva yese yokurarama nei, uri kurarama nei? Ngatifunge ipapo. Imiwo madzishe dzika mai tiri kuona zvamuri kuita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevapoteri muSouth Africa chava nemwedzi nemuraudzo chichigara pamagedhe emuzinda weUnited Nations vachikumbira kuendeswa kune imwe nyika kusiri kwavakabva. Vapoteri ava vanoti vanotya kupondwa nekurohwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogara muSouth Africa. Vapoteri ava vanobva kuBurundi, Congo, Malawi nekuRwanda uye vanoti vakadzorerwa kunyika dzavo vanonooneswa namo, asi apa avasi kudiwa mu South Africa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Kekutanga makore makumi maviri budiriro yakanangana nekupedza kushandiswa kwevana vadiki yatora nhano kudzokera kumashure. Kushandiswa kwevana pasurose kuri kukwira kwete kudzikira. Pakati pa 2016 na 2020, uwandu hwevana vari kushandiswa pasurose wakawedzera kubva pamamiriyoni zana nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 152 million kuenda pamamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million. Vakadaro amai Tia Lee, mutewedzeri wegurukota rezvemabasa nekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica. Pakati uwandu ihwohwu hunosanganisira kutanga kwa 2020 uye vanoziva kuti COVID yakawedzerawo dambudziko iri kuti yakaisa mhuri muurombo uye yakakanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda nekufambiswa kwezvinhu uye kuisa vana vakawanda munjodzi yakakurisisa. Sangano reInternational Labour Organization rinoti pamamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million, vana vanodarika mamiriyoni manomwe nemaviri kana kuti 72 million vari muAfrica kana kuti muSub-Saharan Africa. Vazhinji vavo vanoshayiswa mukana wekudzidza vachishandiswa mumabasa anokanganisa utano akaita sekushandiswa muchiuto vari vana vadiki, kushanda mumigodhi inocherwa cobalt nekushanda muminda yekoko. Vamwe vanobatwa kudarika nhapwa. Vamwe vavo vanokwezvwa neuguruvhani vachipinzwa mumabasa ane njodzi nekuzvidza. Vachitaura pakati pemwedzi wachivabvu pamusangano wechishanu weGlobal Conference to Eliminate Child Labour, amaili vakati iyi inguva yakaoma. Vakati tinoziva kuti vana vari kushanda nevakuru vari kushanda mumabasa ekumanikidzwa vanokanganwikwa. Vakati vazhinji vavo vari kure nemitemo, vanoshanda mudzimba, mumigodhi kana muminda zvisinganyanyoshanyirwe nevanoongorora mashandiro kumagumo kwekufambiswa kwezvinhu pasi rose, uye vanenge vari kure nemaziso evatengi vanotenga zvigadzirwa zvavo. Pabandiko rayo, hurumende yeAmerica iri kushandisa nzira dzakasiyana-siyana kugadzirisa dambudziko iri. Vakadaro amai Lee vakati, tinoshandisa nzira dzedu dzekutsvakurudza nekuzivisa, asi tinoshandisawo masimba emutemo wekutengeserana nekuongorora. Tinoshandisa zvirongwa zvinobatsira uye tinoshandisa zvibvumirano nemitemo inobata vashandi kugadzirisa matambudziko aya. Kukwanisa kutevera zvinoitika nekunoenda zvigadzirwa kuburikidza nekufambiswa kwezvinhu pasi rose mudziyo wakakosha mukurwisa kupedza kushandiswa kwevanhu vachidzvinyirirwa. Vakati, tiri kutsvaga nzira dzakakosha dzekufambiswa kwezvinhu zvakaita sekoko kubva kumawirira kweAfrica kana kuti kuWest Africa, cobalt kubva kuDemocratic Republic of Congo, polysilicon kubva kuChina inove yakakosha mukugadzirwa kwemasolar panel nezvimwe zvakawanda. Kushandiswa kwevana inzira yekushungurudza vana, vakadaro amaili. Ibasa rezvehurumende kuona kuti hapana ari kuwana cheuviri kubva mukushandiswa kwevana vadiki nekuti iyi imhosva yakashatisisa kwazvo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice rinonyorera tsamba kuUnited Nations nemamwe masangano richikurudzira kuti akurudzire hurumende kuti iferefete zvakakwana uye kuti itonge nekuranga vakauraya muzvare Mo Blessing Ali. Asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vaishora ZANU-PF nemapurisa vachiti havasi kutsvaka mhondi iyi, asi iko zvino vave kutaura zvimwe mushure mekusungwa kwemunhu akapara mhosva iyi. Kushungurudzwa kwevabva kure kwatanga zvakare muSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.